mai woye wana baba woye inofara kwazonge zirozenyu wana mai woye wana baba woye inofara kwazonge zirozenyu Kapamba kwazo, makazora kwazo, mchinda ura kuti, mtali number one. Makapamba kwazo, makazoka raze, mchinda ura kuti, mtali number one.
Dale in a pizza, say.